Marirorire interim relief. Ya patgo ku kananwa kuwanwa chwaka playa. Tanzwa kutikana malista chapinda kurumende kajinji inozo tumizwa kuma accounts au.
Saka mungati varimi wangani varutanga kupiwa mari?
Vaya vaka playa vari 860 around there. Saka jirikungu compile ma accounts ni ma details au. Jirikutuma kurumende sondo rinoi. Kana mazita agadzwa ikoko urumende chazotanga kuabadara.
Munofunga kuti vanotanga kubadarwa mari dzacho rini chaizvo?
Pamwe kupera kwesodo rinouya tinoona kuti vamwe vanenge vatambira.
Kose vari vashoma kudaro vari kupiwa mari pari zvino?
Mari yacho inenge iriko inenge iri mari shoma zvakare, and isusu pakati pedu takazokumbira kuti vaya vanenge vari kukwanisa varege kuapplya kuzosiyira vaya vanenge vari kutambudzika kuti ndivo vanozotungamira kuona mari dzacho. Saka mukatarisa makore kubvira kudzingoma plus vamwe vanenge vakakura nguva dziya, average age yanga iri 55, mazuva ano tinoona kuti vamwe vakakura vari over 75, vamwe vari ma80. Vanhu ivavo havagoni kusenza, saka ndivo vatino tarisira kuti ndivo vanokurumidza kubetserwa.
Totarisawo nyaya yekupiwa muripo nehurumende, mambenge muchitaurirana kune zvinhu zviri paprazi nezvimwe zvakadaro-daro. Nyaya iyi yasvikawo papi?
Isu tine mavaluation, maprofessional valuations anenge aripo. Takamirira kuti mavaluations iwayo nemavaluations akatoitirwa nehurumende anenge atoaseswa independently. Kana ndipo patiri izvozvi tinongoona kuti tichataurirana tichiendeera mberi sei.